Vamunanga kwa vanowe mkuru wezvikoro zvepamusoro zvose kana kuti chancellor vachange vari pachino University of Technology apo vanenge vachipfekedza nguwani kana kuti graduation kwevakapedza zvidzidzo zvavo. Sechave chigariro panenge pachishanya mutungamiri wenyika kune dzimwe nzvimbo munyika, mapurisa anga akapakatira zvombo afumobata jongwe muromo achitandanisa vanotengesa mumigwagwa. Mumwe adzingwa pedyo nechitoro chikuru chePick n Pay muchinhoi, amai Lokadia wazere mhaka, vati vanzi vambomira basa kusvika mukuru aenda.
Avamboti chimbosudunuka izvishomi munozodzoka kana graduation yapera.
Amai vazvare mhaka vati apa ndipo pavanowana raramo yavo uye zvinorwadza.
Isusu ndopatowana napo, but atingapikisa kana vachinge vati sudurukai. Tinosuduruka.
Mumwe anotengesa mabhandi nezvimwe achanoda kuzivikanwa nezita rekuti Wasu ati kwemazuva maviri aya vatarisana nenzara. Asi mumwe anotengesa mumigwagwa vamavelas vhera vanoti hapana chakaipa kuchenesa guta kana kuchiuya muenzi mukuru.
Ndinotokwanisa kuti vamwe vachatotambudzika kunyange zvazvo zviri zvemazuva mashoma, asi kananga sitorina mari muriwo achatoshaya muriwo.
Mutauro wekanzuro yechinhoi vatichaona mulauzi vanoti mapurisa avo ari kungoita basa ravo semazuva ose.
Ichokwandi kuti maexercise atinogara tichingoaita nguva nenguva nekuona kuti vanhu vabva pakutengesera patisingatenderi. Hatimire kuita basa nokuti pane occasion iri kwayo tagara tinongoita basa kuti vanhu vagare vari.
Mutauri wechimwe chikwata cheCitizen Coalition for Change kana kuti CCC vapromise mukwananzi vanoti zviri kuita vamunangagwa ndizvo zvaingoita vaimbove mutungamiri wenyika Mushakabu Robert Mugabe.
Hapana mutauko watiri kuona pakati peutungamiri utongi hwavamugabe nevamugagwa. Tiri kuona kuti vese vanhu vanotya vanhu. Kwese kwavanoenda panofanira kuti pasungwe vanhu, pazvingwe vanhu kuti vadzarurire nzira vafambe. Zvinoratidza spiriti yeutongi kwete spiriti yeutungamiri. Asi chakanyanya kutinetsa isusu ndechekuti pari zvino zvinenge zvatowesi kupfuura nenguva yavamugabe, zvekushungurudzwa nekusungwa kwevanhu kana vamunangagwa vachinge vachishanyira nharaunda yakasiyana siyana.
Asi mushandi mukuru pamuzinda webato rezanu PF Vafarai Marapira vanoti kubviswa kwevanhu mumigwagwa kana mutungamiri wenyika achishanya zvine chekuita nekuchengetedzwa kwavo.
Saka pane matanho akawanda wanda anenge achitariswa anosangana kuchengetedzwa kwevanhu vemunharaunda nezvimwe zvakawanda wanda zvinenge izvi ndo zvinofanirwa kuti vanhu vangodzidzisa kuti mukuru wenyika haasi munhu nje. Ndosaka achisharudzwa nenyika yose kureva kuti basa raanenge anaro hadisi basa. Saka nemunhu anenge asina basa nje mafambiro ake nemachengetedzero wake haafanani nemunhu wese.
Vanhu vakawanda munyika vanorarama nekutengesa mumigwagwa sezvo munyika musina mabasa. Vamunangagwa vachavhurawo zviri pamutemo mahofisi ekushandira pakati pamwe nedzimba dzinogara vana vanenge vachidzidza pachikoro ichi. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.